Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 11 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinonyatsa zvisingaiti, zvinosvodesa. Dare vabvumira vanavana mudhenda Speaker of Parliament kuramba vachiita mahungwe nedare guru renyika rinova Parliament of Zimbabwe.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoyambira varinoti vanhu veZANU-PF vari kushandisa sengezo chapangu.
Bazi rezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinenge richikurudzira kuti mwana woga woga ane makore ari pasi pemashanu anga achibayiwa nhomba iyoyi yekudzivirira chirwere cheporio kana kuti chirwere chemheta makumbo.
Hurumende nezuro yakaparura chirongwa chechina chekubaya vana nhomba yekudzivirira polio kana kuti mheta makumbo.
Chekutanga, tinotarisa example yatakapiwa nemagold coins ayo ainzi musi wetunya gold coins. Takataurirwa panguva iyoyo kuti magold coins aya ndiwo achaita kuti price aderere muZimbabwe, ndiwo achaita kuti inflation idzikire, asi hapana zvatakaona.
Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hapana shanduko yavati vaona yakaunzwa mukushandiswa kwemari yegoridhe semari yemunyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kukurudzira vatsigiri varo kuti vaite mwoyo murefu sezvo vatungamiri vebato iri vachiona zviri kuitwa mukuedza kupunza bato iri. Mutauriri weCCC vaPromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti bato reCitizens Coalition for Change rinoyambira varinoti vanhu veZANU-PF vari kushandisa sengezo chavangu kuti varemekedze vanhu vanenge vasarudzwa neveruzhinji. Nengo gumi nevashanu dzeCCC dzakadzingwa muparamende zvichitevera tsamba yakanyorerwa mutauriri weparamende navasengezo chabangu vachiti vamiriri veCCC ava havasisiri nhengo dzebato iri. Vamukwananzi vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zviri kuitwa mukugadzirisa nyaya iyi vachiti vatsigiri vebato ravo vanoziva zviri kuitwa mukugadziriswa kwenyaya iyi.
Zvakawanda zvatiri kuita pamusoro penyaya sematsaura takaita, ticharamba tichirwisa zvakasimba tichishandisa matanho ese aripo mubumbiro redu remutemo munyika yedu yeZimbabwe kuti zvari kuitwa navachabangu hazvisi pamutemo, hazvifaniri kunge zvichiitika. Vanhu veZANU-PF vari kushandisa vachabangu. Tine meseji kwamuri kuti munofanira kuremekedza kana vanhu vasarudza vanovanoda. Hatidi nyika yekuti unoita tonga watonga muzinda wenyuchi, nekuti kana vanhu vasarudzwa zvakanaka musarudzo munyika, vanhu veZANU-PF vanodoma vanhu vavo mukati memusangano votanga kuvashandisa kuandamaina the will of the people, sezvataona zvichiitika pakurekodiwa kwaita maMPs edu 15 kusiri pamutemo, kusina kwandonge kuchiitika and kusinafanira kuzongozviitika zvemuZimbabwe. Zvinoita sekuti takuzvidza dare reparamende, takuzvidza zvido zvevanhu. Vanhu vanenge vasarudza nhengo dzeparamende dzavanoda, asi ZANU-PF yoenda neroseri yotora vanhu votanga kubvisa vanhu veparamende vanenge vasarudzwa nevanhu. Hazvina kunaka, zvinonyadzisa, zvinonyadzisa zvisingaiti, zvinosvodesa. Dare vabvumira vanavana mudhenda Speaker of Parliament kuramba vachiita mahungwe nedare guru renyika rinova Parliament of Zimbabwe.
Bato renyu rakaendavo here kumatare nenyaya iyi zvikuru sei pamusoro pavachabangu?
wakaenda kumapurisa, wanuhidu wakaenda kumapurisa, wakaenda kuma matarenzi mosho, wakaenda kupi, asinei na wekuti mtemo wa Zimbabwe wa wasikushanda shakanaka. Wana wasikunda kubata mtemo shakanaka, wakapiwa masare kuita shwe mtemo, umuwacha watu kutezira mtemo, wanda kutezira wa mwelano. Asinei ni kubutika kwenyika ya Zimbabwe, asinei ni kukatika na kwenyika ya Zimbabwe. Sana tinolo batikuru zira ya mtemo, kulidaima ita shwe mtemo. Chaiwa chaiwa nengu kanyo kwa magwaru. Nema nere kwa waka ikwa. Kwete kutura dini. Remu msangano. Ukangu itawose msangano. Kwa kese kusipusi. Uwe mwashu. Matungi uwe nyika. Uwe msangano weza mpia.
Asi. Vamkwananzi. Munoona ere kuti. Vati giri wenyu. Vati kungonzoa. Zirukiti wana wachabango. Asi avasi kunzoa. Zirukiti wane. Bato renyu pamsorpe. Zirukiti kaisi. Muno. Muruku uza. Vati giri wenyu ere. Kuti chi zirukiti ka. Muruku garamche vazirisa ere. Zirukufamba.
Vasi giri wenyu ere kuziwa. Zirukufamba. Asi zese. Chinoba zwanzi mpuka jikerere. Kana mchitila. Nechipuka chakaita sezani PF munodzira neuchonjeri saka zvakawanda zvatiri kuita zvimwe zvacho vachaona nemabasa zvimwe zvacho hatingazvitauri panhandare sepanapa asi vanhu vedu ngavazive kuti zvakawanda zviri kuitwa nebato ravo reCCC kudzivirira umbavha huri kuitwa nevachavamwe nevamwe vavo vavari kushanda navo vachakahwanda tinoti kwavari ngavabudikire vachena pachena nyika yevazive kuti ndananhingi nananhingi vazvipira kudzosera shure chirongwa chekusunungura Zimbabwe under the program Citizens Coalition for Change inotungamirwa nababa Dr. Nelson Chamisa.
Ibe vachabangu makamboja uri kuronawo here muri kutaurira navo
hayechi
mutauriri weCCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 asi vakafanira kubata chigaro chomukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vanoti ZANU-PF hainei nekupopotedzana kuri kuitika mukati mebato reCCC vachiti bato ravo riri mubishi rokushandira vanhu sekuimbisa kwavakaita pasarudzo
isu sebato rokutonga ZANU-PF hatinei nezvinoitika kuCCC nhau dzinoitwa kuCCC makakatwa naavo avari kunetsana pachavo kubva pavakaita maprimary vangu vachingokakatirana vachishupana isu ZANU-PF hatitozvitarisisi inyaya dzatinenge tichingohwirawo kure kure kuti kune rimwe bato ravari kudai vari kudai vari kudai asi chinoita kuti ndonoti vanhu veCCC havanei nevanhu vanovafotera ndechokuti pavanokonana vanoda kupinza ZANU-PF nepaisingakwani ivo makakatwana ari avo pachavo pakutadza kushandidzana kwavo isu seZANU-PF basa ratakatarisana naro nderekuti zvatakavhotegwa zvakavhotegwa munangagwa vadzokere pachigaro tizvizadzise hatinei nekuti kutipusira itei isu takatarisana nezvishuviro zvevanhu veZimbabwe ndonhau yakatibata seZANU-PF veCCC dai vamboremekedza vanhu vanovavhotera vagadzirisana vataura chokwadi vasiyana neZANU-PF vabvise chiZANU-PF pamuromo nekuti isu hatinei nenhau dzavo nemafambisiro avanenge vachiitana naya dzavo ngavagadzirisana ikoko vaite zvinhu kwazvo nekuti Speaker of Parliament haadzingi munhu muparlamendi anozadzisa zvinenge zvataugwa nebato rakapinda naro munhu kana rati munhu ngaachinge achibuda muparlamendi saka isu tinongoti ngavagadzirisana varege kupokana pokana mazuva achifamba vaite zvavakavhotegwa nevanhu muHarare mava nekorero inhau iri mumaoko avo nekuti ivo seopposition ndoo vari kuchengetedza guta reHarare kubva 2000 mamedieval diseases akudzoka sei mukati memadhorobha edu vovari vari kutonga basa kukakatirana vachirega kugadzirisa nyika vachirega kuita zvavavhotegwa nevanhu
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 hurumende nezuro yakaparura chirongwa chechina chekubaya nhomba yokudzivirira polio kana kuti mheta makumbo chakanangana nevana vane makore ari pasi pemakore mashanu ekuberekwa kurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakaparura chirongwa ichi pakliniki yechinotimba kuVictoria Falls. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai rusike kuti tinzwe maonero avo.
Isu tinogamuchira zvikuru uye nekutsigira urongwa hwatorwa nebazi rezveutano kubaya vana nhomba yekudzivirira chirwere chepolio. Nekuda kwekuti bazi rezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinenge richikurudzira kuti mwana woga woga ari makore ari pasi pemashanu anga achibayiwa nhomba iyoyi yekudzivirira chirwere chepolio kana kuti chirwere chemheta makumbo. Vanenge vachiti mwana wega wega anofanira kubayiwa nhomba dzinokwana kuita ina paanenge ane mwedzi miviri, paane zenge ave nemwedzi mina, paane zenge ave nemwedzi inokwana kuita 18 months, 4 years, nekudaro.
Nhomba idzi dziri kubatsira here kudzivirira zvirwere? Tichiona kuti muZimbabwe zvirwere zviri kupararira zvakati wandei.
Zvakaonekwa kuti mwana akabayiwa nhomba idzodzo dzese dzakakwana anokwanisa kudzivirirwa zvakakwana kubva kuchirwere chepolio kana kuti mheta makumbo. Zimbabwe ndo imwe nyika pasi rose kana kuti muno muAfrica ine yatingati very high coverage yepolio immunization kana kuti vaccination inosvika iyo 90%.
Asi tingaona here chirwere chepolio chichipera zvachose munyika kuburikidza neurongwa huri kuitwa nehurumende huvarusike?
Chirwere chepolio chakati mbenge tatochikunda zvamuchose munyika yedu yeZimbabwe. Ndinofunga kana muchifamba manga musawane vana vaya vane mheta makumbo nekuda kwevaccination. Saka ichokwadi kuti vaccination inosevenza. Uye vaccination haina njodzi kuvana, uye vaccination inobatsira vana kuvadzivirira kubva kuchirwere chepolio ichochi. Tiri kuona mamwe mabasa evaccination akaita sana ana measles aya akaitwa nedzimwe vaccination dzinoitwa kubva nesu tichiri vana vadiki. Ndinoda kuti mwana wese womuno muZimbabwe unoona ane nhomba yaanayo paruoko rwake inoratidza kuti munhu iyeyo mwana weMuZimbabwe mucherechedzo kana ukafamba kune dzimwe nyika nekuda kwevery high coverage yatanga tiinayo yevaccination iyoyi.
Makaona here veruzhinji vachipiwa dzidziso pamusoro pechirongwa ichocho kuti vazive kuti ndozviri kuitika?
Hongu tingade kuti mabasa ekushambadza edzidziso anga achiwedzerwa kunyanyanyanya pazvivhitivhiti, pamaterevhizheni, pamaredhiyo, mumapepa, maposta, mabillboards, kwese kwese, kuitira kuti veruzhinji vange vachiziva kuti kune basa irori kana kuti urongwa ihwo huri kuitwa nehurumende hwekubaya vana. Nekuda kwekuti dzidziso ndoinoita kuti mashoko afambe asvike kune varuzhinji.
Avo vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai rusike vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hapana shanduko yavaona muchirongwa cheReserve Bank of Zimbabwe iro rakazivisa kuti mari yegoridhe yemaZimbabwe gold-backed digital tokens yave kushanda semari yemunyika kubva pari zvino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere kuti tinzwe maonero avo.
Urongwa uhu hwemadigitally backed coins ndakazvitarisa ini ndinoona sekuti hazvina zvachanyanyochinja munyika. Chekutanga, tinotarisa example yatakapiwa nemagold coins ayo ainzi musiwotunya gold coins. Takataurirwa panguva iyoyo kuti magold coins aya ndiwo achaita kuti zvinhu zviderere, maprice aderere muZimbabwe, ndiwo achaita kuti inflation idzikire. Asi Hapana zvataka ona. Takata ondruwa zvakare kuti ndiwa achaita kuti parallel rate ye US dollar ne Zimbabwe local currency idzikire. Asi hapana zvataka ona. In fact, zvinhu zvakatoramba zvichiwedzera, zvichiramba inflation ichiramba ichikwira, rate ichiramba ichikwira. So, izvachionese kuti urongwa uhune zvakanyanya. Zvauchakwanisa kuchinja.
Saka anenge achizoshanda seiko, unogona kutotenga here kana kunobhadhara zvinoda kubhadharwa.
Tinoona kuti ava vari ku hatina ma instruments, hatina bumbiro mitemo yedu iri kutaura kuti kana tichinge takuita zvema digital bitcoins, atanga achishandiswa sei muzvitoro. Vanhu vachange vachipiwa change here kana wamboshandisa digital bitcoin. Change yako uchazoidzoserwa nema user here kana kuti uchaidzoserwa neZimbabwe local currency kana kuti zvichange zvichamba sei. Izve azvisati zvatsanangurwa, hazvipo pamutemo, hatina zvatinoziva. Takatarisa mashop pare zvino maprice anenge achidedzera neUS dollar kana kuti neZimbabwe local currency. Hapana zvatati taona zvakanangana nemadigitally banked coins aya.
Munhuwo nje anokwanisa kuendawo achitonoawana here achizoshandisawo.
So tiri kuona zvakare kuti nyaya iyi iri kuuya nehweseri sezvatakaitirwa pamadigital sezvatakaitirwa pamagold coins. Hatitozivi kuti akatengeserwa magold coins acho ndiani, ari kumachengetera pai, ari kushandisirwa chii. Isu senyika zvakatikostera mari, zvakati takashandisa mari yakawanda zvakatii kuti zvinhu izvi zvinge zviripo. Tiri kuwana here benefit kubva mazviri? Izvi zvinhu hazvina kujekeswa nenzira iyi yatinazva takanyanya zvatinozira. So nekudaro hatina tarisiro kuti tichange tichiona anything tichichinja, tichange tichiona kuti zvinhu zvichachinja muZimbabwe.
Toda kuramba tichitarisa kuti zvinhu izvozvi izvi kune here kwazvakamboitwawo kune dzimwe nyika, kana kune kwazvakamboitwawo kuti munotonotengawo zvamunotenga kunze uko zvichiuya muno munyika nenzira iyoyi.
Tinoona kuti even dzimwe nyika dzakaita sana Nigeria vakambenge vane urongwe ihwohwo hwemadigital coins, asi vakaona nekufamba kwenguva kuti anga asingashandisiki, anga asiri asingatambiriki mashopu, uye kuvanhu vanhu vanga vasingamanzwisisi vanhu havana kumatenga. So tinenge tichida kuziva isusu kuti ava vekureserve bank of Zimbabwe vachikwanzikwa kuita madigital coins vakafamba here, vakamboita here research, research yavo yakavataurira kuti chii? Nekuti patiriko zvino takazvitarisa tiri kuona sekuti havanawo ruzivo rwakakwana kuti tinge tichitaura isu senyika kuti takuita zvemadigitally banked coins.
Avo vange vari vanongorora zveupfumi Muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vagari vekumaruwa munzvimbo dzakasiyana siyana vari kupomera mhosva vakuru vakuru veZANU PF vachiti vari kuvatorera zvekurimisa zvavanopiwa nehurumende. MuNewsday munoti zvichitevera kuziviswa kuti vaJobs kala vari kurwara kumujeri kuchikurudhi, vamwe vakaungana vakaumba gwama rekutsvakira vasikala mari yekuvadetsera. Gwama iri rakaungwa naMuzvare Estelle Adams Stone, riri kuvaparira kuunganidza mari inoita madhora ekuAmerica zviuru zvitanhatu zvine zana nemakumi matatu nematatu kana kuti 6133, uye pari zvino ratounganidza mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica $699. MuNewsday makare umwe murume wekwamutare anesu muchaya akapedza mwedzi wose akavharirwa asati atongwa pamhosva yaari kuponerwa yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Machaya akabudiswa mujeri svondo rapera uye achamiswa mberi kwedare nemusi wechina svondo rinouya musi wa19 Gumiguru. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiko Douglas Ndire Inengwe. Ndina bamunu vangu vandakashayiwawo gore ra19 remember 1992 until nanhasi asi kunzwa kwedu taiziva kuti 92 vainziva ishanda kumhondoro hatina kuzombova ona futi vainziva nemhuri kumhondoro vanonzi kasirai kana kuti alec njira inengwe kana iyo vakateerera vandibate panhamba dzinoti ndidzekusouth africa dzinoti 061 82 87 457 061 82 87 457. Ndapota please ndikutsvagawo bamunini vangu ndakapedzisira kuvaona ndichakatsonga ndichiri mudiki mubva kuchipinge
dangopawo vachamisa kuti vachamisa regai kupindwa nebhaibheri zvekunyanyisa kusvika pako turi coach maplayers okuvadziwa ose iwo wakangotarira kuti hai tichanamata vachapora ngwarai torai echenu ndicharamba muchiita semunhu ane munyama musina munyama asi kuti musanyautungamidza mwari mberi apa pavakuda hondo hapachadi zvimwezvo ndoda kuti kuna mai avanoimai muteto avo sando dzenyu dzidzisaivo vachamisa kuti vave nechivindi muri mukadzi anovagamba chairo chairo pabotswana pandatenda
pastudio 7 muri seyapo malandrod mararo kwidzai marendi pamba penyu pari kugara musoja kana purisa munzwa kuti 1 room yoita 150 kana ichida 2 rooms 300 wanyatsekuona kuti zveshuwa vari kuita vanhu vasi kuzviita vari bhizi kurovanhu maminista etriple c vari kuvarovera chii kwidzai marendi epusek masoja nemapurisa ekuzimbabwe rabisha
pastudio 7 mamuka sei tine urombo nemi munzwa chavangu ko muri munhu wakaita seiko munhu asinganyari munhu asinganyari mwana waguta kunyarwa chavangu unotaura mashoko kuti chamisa ngaabve ndiwo wakaipuwa matriple c kwayakabva unokuziva unombori ariko panyama yehuku unoda kuti abve aindepi iwo ugodii ndioda kuti kana zviri zvizvochi vachitora iwo ugare handindo zvaunoda handika iwo uri kutumwa chiita zvo zvawatumwa upedze uchibva wachigara uchibva waita purezidendi netriple c wacho utinyarewo nesu tiri vana vezimbabwe
hei indine chichemo changu ini muzimbabwe chaku changu iyi hondo yemuzimbabwe yezano yekukwera vachingotsika vanhu ivo vanhu chacho vari munyika vakusimbozvione nezvikuitika munyika mede yezimbabwe shuwa vanhu vangaita basa rokupinza mapurisa kuita sekuti munyika maita hondo kunge maita strike yepabhora vachimudzinga mupariamendi kudana dundundundu remapurisa zimbabwe chachaiyo chanaka vakomana nezvatiri kuitwa muzimbabwe iyo zanupiefu ichii chiri kumboitika chacho ine zanupiefu shuwa zanupiefu yoti mapurisa masoja inoshandisa manesi madhokuta inoshandisa maprofita inoshandisa yapinda posi nepaisingatendeki vanhu vamwari vanhu ngavanzwe tsitsi muzimbabwe chandikutoona ininika kuresa hangu kutaura asi muzimbabwe une munhu toda hondo futi chai chai kana kuti vanhu vaomerwa noupenyu chanu chaiko zvekusvika pangu tinatsokuna kuti shuwa zanup f haina kunaka bhozi zvairi kuita zvazvifadzi basi
munangagwa unofanirwa kusvoda kusvoda chaiko haungatauri kuti munyika makaitika mafair and credible election hakuna zvinhu zvakadaro fazi ranga rakabirana ini ndaiva kwedu kwatakavhotera kumusha kwedu kumasvingo kunonzi kuzaka vazi ranga rakaderana richidhairekita vanhu kuti voterai apa isi tikatorambirana nazvendi pakatozosvika mapurisa vanhu vefazi vaiva vakatotanga kutoshungurudzwa nemapurisa vacho ndiwai muchidhairekita vanhu kuvhotera pasi pedu regai vanhu vavhotere pavanoda saka iwe mudhara iwe nyara munangagwa nyara wakonewa nyika wakonewa chimboburuka vanhu vegona vaite zvinoda vanhu vane njere chimbobva pachigaro wasvika pakutishungurudza mudhara iwe kubva pawakatanga chiicha waita mudhara usataura zvounoda apa ukaisa futi zeki muhapwa mako wotaura kuti kwanzi maelection akaita fei iwo uchiisa zeki pamberi pako kuti zeki ione zvese uchiiudza zvese zvokuita ndiwo mudhara chimbobhavha mwatongendatenda
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Vakuru vehurumende yeAmerica vanoti vanhu vanoita chiuru chimwe chete chine mazana mapfumbamwe kana kuti 1900 vafa kubva zvatanga kurwisana kweIsrael nechikwata cheHamas. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yeIsrael ine zvose zvainoda mukuzvidzivirira nokuchengetedza zvizvarwa zvayo. Vachitaura vari mumuzinda weWhite House nezuro manheru, vaBiden vakati Hamas ine vanhu vazhinji vayakapamba kusanganisira zvizvarwa zveAmerica, vachiti pari zvino zvizvarwa zveAmerica 20 hazvisi kuzikamwa kwazviri. Tabata vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze nezvenyaya yeIsrael neHamas.
Zviri kuitika kunonzi kuMiddle East ka hazvishamise. Wana wangu vachigara vachirwa kwemakore nemakore ngekuti nyaya hombe apa ndewanhu wekuPalestine wagara wakadzvanyirirwa makore anopfuura 50 kana 60. Chese tinoziva kuti wanhu wakaramba wakadzvanyirirwa wanozosvika panguva iya yavachazoti kusi kufa ndekupi. Inini ndinoiona sepolitical problem, ii problem yematongerwo enyika. Kwakaita madano mazhinji ekuti kukuve nekurunyararo kuti wekuPalestine waone nyika yavo yaunozvitonga, asi Israel yakagara ichiramba.
Munoona sekuti nyaya iyi pane zvivara yaichagadziriswa zvakanaka?
Mubvunzo wamuri kubvunza uyu mubvunzo unogara uchibvunzwa gore negore kupfuura makore 50. Saka kwazvino wanhu havasisina ngirike kutarisira kuti kuchazova nerunyararo, hatizive ba, ngekuti kurwisana kwane makore akawanda chaizvo. Solution yenyaya iyi iri very simple, ndeyekuti wagarisane senyika mbiri dzinozvitonga, asi Israeri kurambidza kuti hawa wazvitonge. Wakaramba wachingorambidza hawa kuti wazvitonge, kuchazova nebishi nemheremhere. Haisi nguva yekutanga, isatati wanyanyisisa kuningirika kurwa kwaaita. Israel haisati amboona kufiwa kwevanhu kuIsrael kwakawanda kudaro. Makore nemakore Israel yanga ine yaidada kuti ine masimba ezvemauto. Haina kuziva kuti izvi zvichaitika. Hapana munhu angatombotaura kuti pachava nerunyararo here, hatitomboziva.
Takanzwavo nezuro hurumende yeZimbabwe chiti hondo yomuIsrael inofanira kugumiswa. Munofungei nokupindirawo kuri kuitwa nehurumende yeZimbabwe munyaya dzeIsrael neHamas?
Hapana chavanoziva nekuZimbabwe, ngekuti iwo vari kudzvanyirira vanhu kuZimbabwe. Saka kuti iwo vakumbire runyararo kuIsrael kusina runyararo kuZimbabwe ka, hapana zvazvinobatsira. Hatitombozva kuti vambozvitaurirei, ngekuti hapana zvazvinorewa. Nyika dzese dziri kukumbira kuti kuve runyararo kuIsrael, asi hapana anoziva kuti rwuchaiwa rini.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoyambira varinoti vanhu veZANU PF vari kushandisa sengeso chavangu kuti vanofanirwa kuremekedza vanhu vanenge vasarudzwa neveruzhinji. Hurumende nezuro yakaparura chirongwa chichina chekubaya vana nhomba yekudzivirira polio kana kuti mheta makumbo. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hapana shanduko yavati vaona yakaunzwa mukushandiswa kwemari yegoridhe semari yemunyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.